Nyanzvi dzeutano dzinoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaviri vatadze kuita vana sokuronga kwavanenge vakaita pavanenge varoorana. Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko. Amai Senzia Maponga vanoti vakaroorwa mugore 1989 asi vakapedza gore vasina kubata pamuviri vachingoti zvichazongoita chete. Amai Maponga vanoti murume wavo hapana zvaaimbotaura nezvenyaya yokuita vana asi zvakazochinja nenzira yavasina kumbofungira vakasvika pakuzorambana.
Ndaroorwa ndakagara mumarriage mangu first year zvakatanga kungochinja tichigara navabereki mutaundi mbereko yakaramba murume wavo at time kwokutanga anga asingatauri kana chinhu haana kana chaimbotaura angoti zvichaita.
Amai Maponga vanoti vasati vatombofunga kuti vaitove nedambudziko rekushaya mbereko, tezvara vavo vakauya mumba mavairara nemurume wavo vakavaranyurwa kuti vabude mumagumbeze vasina kana kumbopfeka vachitukwa nemashoko asinganyoreke.
Vasati vatombofunga kuti idambudziko vati baba naamai vakatoona vatova dambudziko mainlaws avo tatakarara early in the morning baba vakauya vachiita kuti penenge ndedhoo munotoita izvi muchiita mune vana here zvamuri
Amai Maponga vanoti nyaya iyo yakavarwadza uye vakajekeserwa kuti kana usina mwana hama nevanhu munharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera. Amai Maponga vanoti vanosarurwa nekutarisirwa pasi zvokuti vakatombopindwa nepfungwa yokuda kuzviuraya.
Kune hungu marinopuwa mao mabasa ouiti saka izvozvo zvaindirwa dangwe vanoyama dzangunuva kuti nekuti havana so saka vachitibata so patiofunga unoendesa mwana kuchikoro kuendesa kumakosizi kuti vawane zvekudya kuti mai ausina kana murume kusvika mwana kuti nai imimi makagara pana mamawa pana akabva asina ziso here pana akabva asina gumbo here kana vasirirai ndamese makaenda kuzvikoro manchidya muchiguta mukirai saka izvozvo zvose zvinoitwa because ndingo sina mwana.
Mumwe mudzimai amai Tracy Samudi vekukambuzuma vanoti vakaroorwa mugore 1977 vakashaya mbereko zvokuti vakamboedza kutsvaga rubatsiro kuzvipatara maprofita kun'anga asi zvakaramba. Asi amai Samudi vanoti vakaita rombo rakanaka rokuti murume wavo haana kuvaramba zvokuti vagere zvakanaka chero zvazvo hama dzemurume dzichitaura mashoko anorwadza nenyaya yavo yekushaya mbereko.
Hapana chipatara chandina kufamba nen'anga nen'anga nemunhu chaiye anoziva kuti munhu anouchikwa kubva pakati chienda pakati zvakaramba chipatara akatombotiraya akanepapa zvakaramba.
Nyanzvi munyaya dzezvekuita mbereko uye vachishanda mubazi reutano Dr. Robert Madzima vanoti kushaya mbereko mudzimba rave dambudziko guru riri kutsangana nevanhu vakawanda munyika. Izvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa chitsva chakanangana nevanhu vanoshaya mbereko. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro. Izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko iro sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete.
Hatina information yekuti muzimbabwe zvakakura zvakadini nekuti hatina programu yeinfertility. Ndo zvatoda kutotanga izvozvi zvekuita programu inotafeti infertility mupublic sector. Vazhinji vanobatsirwa uri vanoita tsanga nedambudziko iri vanga vachienda kumaprivate sector kumaprivate doctor. Saka izvozvi toda kuti tinge tine government program so that vanhu vakwanise kuwana treatment nemutengo uri reasonable.
Dr. Madzima vanoti kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vanozvarwa vasingakwanisi kuita mbereko, vazhinji vanoshaya mbereko nemhosva yezvirwere zvepabonde.
Dambudziko rekushayikwa kwembereko zvinozikanwa kuti idambudziko guru musouthern Africa and zvine chekuita nemafactors akati wandei mainfection anonzi maSTI. But pane zvimwewo zvikonzero zvinokwanisa kukonzera kuti munhu ange achishaya mbereko.
Dr. Madzima vanoti havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko. Dr. Madzima vanoti varume vanokwanisa kuita dambudziko iri zvakanyanya asi vazhinji vavo havadi kubuda pachena.
Chakakosha ndechekuti kana kapo yashaya mbereko vaitwe mainvestigation, vaitwe matest zvionekwa kuti dambudziko iri nderei. Pane nyaya dzekuti munhu anogona kunge akazvarwa aine dambudziko racho kana ari mudzimai anononga kuri kumachubhu kana kumazai kana kuri murume kunogona kunge kuri ku kugadzirwa kwesikarudzi kunogona kunge kune dambudziko
kubudikidza nekubuda pachena kwakaita amai Maponga nezvedambudziko rekusara mbereko vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zvakavatsaira runhare musi wavakabuda panhepfenyuro vachitaura nyaya yavo izvo zvakaita kuti vatange sangano rinonzi Hannah's Tears iro rinonyaradza vakadzi vanenge vasangana nedambudziko rekusara mbereko senzira yokugadzirisa dambudziko iri gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti pane chikwata chavana chiremba vakatumwa nehurumende mhiri kwemakungwa kunodzidza zvokutika vana kuitira kuti vazobatsira vanoshaya mbereko muZimbabwe kuitira kuti vakwanisewo kuita vana vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirumzamiro.